manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 19, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana mukoti vanoenderera mberi nekuramwa mabasa muzvipatara zvehurumende. Vamwe varwere voendeswa kunze kwenyika kunorapwa zvichitevera kuramwa mabasa kwavana mukoti vemunyika. MDCT inotungamirwa naDr. Tokozani Kupe iri kuita Congress yeChimbi Chimbi nemusi wemugovera kuvulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo mamwe mawadhi akavhurwa pachipatara chikuru chemuchinoi, hapana zviri kuitwa pachipatara ichi sezvo vamwe varwere vadzoserwa kumba nhasi vachinzi vanorapwa kumakiriniki. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Amai Esther Zawanda vekuLions Den avakauya nemuningina wavo nesvondo ave kurwadziwa nepamuviri paakatakura vanoti hapana zvaari kuitwa zvekuti vave kutyira kuti anogona kufa sezvo asisina simba. Amai Zawanda vanoti vave kutotsvaga chiremba wavo kuti munin'ina wavo abayiwe jekiseni rekuyamura kuti mwana abude.
Asi isusu sewedu mwere atori 5 days. Ajivadzwa neshi nepamuviri zvinoti nhasi tanchitoti daita kwanisa kuwana chiremba vomuinjusi vozinhasi derechikati nombochirwadza tisingazivi kuti madhokta cha asi kuzviona here zvinototi papai ndatongodzokera kuti ndasiya mwana mucheche ndichitosvika ndogara kuLions Den ndichitosvika ipapa ndokwanisa kudzoka futi manheru.
Vatekshuwa moyo avo vanga vauya nemwana wavo akatyoka rooko vanoti pavasvika mangwanani vanzi vadzokere kumba nekuti mishini yavo inovheneka kuti munhu akakuvara zvakadii haina anoshandisa sezvo vanoishandisa vave kuramwa wemabasa. Vanoti vazoenda nemwana wavo kunotariswa pane vanotarisa vakazvimirira voga avo vavabhadharisa madhora makumi mashanu nematanhatu kana zvichienzaniswa nepachipatara panobhadhariswa madhora makumi maviri. Vamoyo vanoti chavagona hapana sezvo mwana wavo asina kutariswa pachinzi hapana chiremba.
Ndine mukomana wandasiya ku saka vangoti ma-x-ray pana haasi kushanda endai kutaundi ndotaenda kutaundi anozoonekwa mangwana ndiri kungomirirawo kuti mangwana ari kukasuality kuno kwaari kungosvikira kwavari kuti kuemergency kukasuality ndingangoti handangoti wadhajiya kungosangana.
Amai Stembiso Mubayiwa vanoti mwana wavo ave nemazuva matatu asina kurapwa akangochengetwa zvichinzi ngaaende kuchipatara chekuHarare.
Mune vashoko isu mwana wedu hasatambobatsirika ane 3 days hapana kana zvatikutongomboi kana vachirambode hakuna kana mwana yanga asapozi kuenda kuHarare anzi kuHarare kwacho takati anoenda kuHarare kuti kuHarare hapana kwatinoziva kuHarare ndikuzori wezidhanisi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi inoratidza kuti vanachiremba havasi kushanda semazuva ose pachipatara chemuchinhoi. Zvichakadaro vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi vanoti vakagadzirira kusiya mabasa kana hurumende isingade kunzwa zvisemo zvavo zvekuvawedzera mari sezvakaitwa vamwe vashandi vebazi rezveutano. Mumwe mukoti uyo anoshanda mukusunungutsa madzimai vana anoti akagadzira kusiya basa achiti hurumende haikoshese zvichemo zvavo.
Yapfuwa nehurumende
ati basa nazvo isu ari basa nazvo kunoda kuti vana basa nemanesi uya nothing to them
Vanamukoti vemuzvipatara zvehurumende vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa munyika yose vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Tichiri panyaya yekuramwa mabasa kwavanamukoti, vamwe varwere vanoti vave kunorapwa kunze kwenyika zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navanamukoti, vachiti vave kutyira kuti vangafira muzvipatara pasina ari kuvatarisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti vamwe varwere vave kuenda kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neZambia kuti vanobatsirwa ikoko zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navanamukoti. Mumwe wevarwere vatataura navo vari papari renyatwa, amai Molini Chindove, vati vave nemazuva vachiuya kuchipatara kuti vabatsirwe asi hapana chiri kufamba. Amai Chindove vati vave kutoenda kuSouth Africa kunorapwa vachityira kuti vangafe nenyota iwo makumbo ari mumvura.
Muchipatara munoma munhu kana chiremba kana nesi zvekuti hapana kana ari kutomboti atenda kana kutirapa, saka ndogona kufa ndiri muno muchipatara. Saka hama dzangu dzatounganidza mari yekuti ndikwanise kunorapwa kunze kwenyika kuSouth Africa nenyaya yekuti zvipatara muno zvavharwa.
Mumwe ane hama iri kurwara, amai Fiona Muchabaiwa, vati havasisina zvokuita kunze kwekutakura murwere wavo kuenda kuZambia mangwana kuti anorapwa, vachiti izvi zviri kuvadhurira.
Nemuzvipatara yatooma mufunge kukona iko zvino nda kutotakura mwana kuenda naye kuZambia ndinotsvaga kuti angarapwe ikoko, nokuti ndaedza zvipatara zvese zvehurumende zvandinokwanisa kubhadhara zvakavharwa zvese. Saka ndafunga kuti ndikaramba ndakatarisa mwana anogona kundifira. Saka ndakungoonazve kuti ndikandasvika mhiri ikoko kuvoswa Zambezi uku ndingaiti ndingaona anondibatsirawo here. Zvinhu zvatiomera kunyanya isusu veruzhinji vasina mari dzekutiende kumaprivate hospitals, hatikwanisi kunobhadhara maprivate. Saka tikaenda kuZambia takanzwa kuti vanobatsira, ndokwataa kutofamba kuti tiende. Takutokwira bhazi remanheru anhu tosvika mangwana kuseni toona kuti zvinofamba sei tasvika ikoko.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti zvipatara zvehurumende zvizhinji zvanga zvakavharwa, zvave kukonzera kuti veruzhinji vari kuda kurapwa vabve kuzvipatara zvehurumende izvi kuti vanorapwa muzvipatara zvinoshanda zvakazvimirira. Vaurobert Kasanze vanoti vatotakura mudzimai wavo kubva kuChegutu General Hospital kuti azorapwa pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira chiri muchitungwiza. Vakasanze vanoti kukwira bhazi zuva nezuva kubva kuChegutu kwavanogara kuenda kuchitungwiza kuri kuita kuti homwe yavo iboke. Bhodhi rinoona nezvekupinzwa mabasa kwevashandi vezveutano reHealth Services Board raburitsa mashoko ekuti vanamukoti vari pazororo vadzoke kubasa izvozvi. Bhodhi iri ratiwo vose vari kuramwa mabasa vadzingwa uye rakurudzira vadzingwa basa ava kuti vanyore tsamba dzekutsvaga basa zvakare kana vachiri kuda basa. Izvo zvinotevera mashoko akaburitswa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vakoti vese vari kuramwa mabasa vadzingwe pabasa. Asi sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti kudzingwa kwaitwa vanamukoti vehurumende pasina magwaro ekuvadzinga basa kunenge kuri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vanamukoti vari kuramwa mabasa vachange vachirapa varwere pachena mangwana muAfrica Unity Square muHarare uyewo nekuBulawayo. Vadongo vanoti vanamukoti vari kushungurudzwa zvikuru nemafambiro ari kuita zvino munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namaVlat Muhlanganya weStudio 7 navadongo nezvenyaya iyi.
Mangwana manesis vachanga vachirapa vechibatsira ruzhinji rweZimbabwe African Unity Square muHarare. Izvi manesi vari kuzviita nerudo nechido chavo chekuti vanhu vanoda maZimbabweans, vanhu vanoda varwere, mapatients, maclients. We want our citizens to get the best in the health delivery system and the situation right now iri kuvadzivisa kuti vange vari muzvipatara vachibatsira varwere saka vaona zvakakodzera kuti mangwana vasangane zvavo nemazimbabweans muHarare nemubhulawayo vichibatsirana pane zvingadiwa nevarwere kubva kuna ana mukoti ende chirongwa chakanaka chekuti ana mukoti vanenge vachisangana nevanhu vachitaura navo sezvo ana mukoti vari vanhu vevanhu vari vanhu vanoshanda nepublic vari vanhu vanoita mabasa akasiyana siyana anoburikidza nekukanzela canceling kutora mablood pressure vichitaura nemacitizen enyika ino murunyararo
zvakamira sei panyaya iyoyi yavana mukoti pari zvino
pari zvino government yakadzinga vana mukoti sekuziva pamunoita ende isusu semusangano unomirira vana mukoti hatina kunzwisisa kuti government yadzinga vana mukoti nemhaka yei saka tanga takangomirira kuti tiwane matamba anoratidza magwaro anoratidza kuti ana mukoti vadzinga mabasa tazokwanisa manheru ano masikati ndopatazonzwa kuti kune vamwe vashoma kune dzimwe nzvimbo kune mamwe mahospital vanga vachinzi matamba avo ekudzinga mabasa anga avako isu prosesi yatanga taita tanga tati nokuti hatisi kuwirirana nazvo kudzinga mabasa kwavana mukoti nekuti hatisi kuona mhosva yavakaita tanga tanyorera employer wedu health board tichivapa deadline rekuresponda by today at 4 1600 hours vakatadza kuresponda tanga takavanyorera kuti taakutora matanho taakuapplya kuhigh court vazotifonera through lawyer ravo rekuhealth board vachiti ivo tinokumbirawo mutipe nguva yekusvika mangwana masikati natiko 4 o'clock vari kumboita consultation neofisi yaattorney general panhaurwa iyoyo
vanga vari vaEnoch Dongo vanove munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Mutungamiri webato reNational People's Party varizve mutungamiri webato rePeople's Rainbow Coalition vanoti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vanofanirwa kukoshesa zvido zvevanhu pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wePDP inotungamirwa naamai Lucia Mativenga weGeneral Council wabatanidzwa neExtraordinary Congress yebato iri muBulawayo nhasi, amai Mujuru vati zvakakosha kuti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vave vanoshandira vanhu kwete kushandisa zvinzvimbo zvavanenge vawana kuti vazvipfumise. Amai Mujuru avo vanga vari munyarikani pachiitiko ichi vati utongi hwebato reZANU-PF hwaunza matambudziko akawanda munyika kusanganisira kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano uko vati ndiko kuri kukonzera kuramwa mabasa kwaana mukoti vachiti vanhu munyika vanofanirwa kusarudza utungamiri hwemapato matsva ayo vati achakwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko airi.
We are seven. The one who are not here kuma location. The one who are not here kuma misha. So zvatiri kuda pano kuenda kunoshanda taziva how we are being short changed by the ZANU-PF government. It's not individuals that we want to remove, it's the system. So I know tiri kumusha but it's fanira kutarudza leadership. It must be chosen in peace because tiri kuda kuti iyeye vaenda kwaakuenda
pamusangano uyu uyo wasarudzawo vamwe vatungamiri vebato rePDP vaBenson Ntini ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri waamai Mativenga uye vaTrevor Jones vasarudzwa kuve mubati wehomwe. Chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri webato chaive chakabatwa navasikumbuzo Ndiweni avo vakasiya bato rePDP. Vantini vati vafara zvikuru kusarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri webato vachitiwo uyu mutoro mukuru wavachashandisa nepose pavanogona kuti vabatsire kuburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo pari zvino.
Zvatingavimbise ndezvekuti vana vezimbabwe takabatsirana pamwe chete including other coalitions nemamwe maparties de tikaona muono wokunzi vana vezimbabwe vari kuda kuti vabude mumadhaka avari toshanda takashinga kuti bude tese mumadhaka atiri. Tikaita muono kana macoalitions haanetse kushanda asi tikashanda tine selfishness kuti kuzvida kuti ndichawana chiinini chigaro chipi then hakuna kwatiri kuenda.
Bato rePDP inotungamirwa naamai Mativenga rakazvipatsanura kubva kuPDP inotungamirwa navatendai BT. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
MDCT inotungamirwa naDr. Thokozani Kupe iri kuita Congress yechimbi-chimbi nemusi wemugovera kuvulawayo. Bato iri rinoti riri kuita Congress iyi sezvinodiwa nebumbiro remutemo yebato zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutauriri webato iri vaRobert Gutu vanoti vamiriri veMDCT vazhinji vari mudare reparamende vari kudiviravo uye vari kutarisirwa kunge vari kuCongress iyi. Vagutu vanoti bato ravo harina kuvhara musuo pakushanda nemamwe mapato kusanganisira MDCT inotungamirwa naNelson Chamisa kana zvichiitwa chete muchokwadi uye nechinangwa chekubatsira nyika. Tanonoka wando weStudio 7 abata vagutu kuti tinzwisise chakatarisirwa paCongress iyi.
Takatarisira ndechekuti pasarudziwe substantive president wemusangano. Saka chinhu chikuru chatinotarisira ndechekuti pachasarudzwa mutungamiriri mutsva.
Mune vatsigiri vakawanda here uye munopima huwandu hwavo sei?
Vatsigiri vedu Comrade Wande vakawanda mavhu nemarara. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vamire vagoona zvichaitika muguta reBulawayo musi wemugovera. Ndopa vachaona kuti Joshua bato iri rine vatsigiri vakawanda nhai, ende vatsigiri ava vatsigiri vatinotiwo muchirungu macongressional delegates. Nhamba inofanira kunge iripo inotopfuura zviru zvina. Muchirungu anotiwo 4,000.
Zvimwe zvezvinhu zvichatariswa necongress yenyu zvakaita sezvipi?
Extraordinary congress haingazokoniwi kutaura nezvesarudzo iyo inova yaapedo kudai.
Saka tingangoti hapasisina mukana wekuti muchashanda nerimwe bandi reMDC yenyu iyi.
Mukana uripo. Isu Comrade Wande tagara tiri vanhu vanoti tinoda zvinhu zvakanangana nedonzvo remutemo womusangano. Hatingamboti tavhara musuo zvetavhara goni rokuti hatingashandi nevamwe vedu vangava vebato vedu vangava vamumapato. Chinangwa chedu chine chiri chokuti chetinge tichiita zvinovaka Zimbabwe here?
Hamuna kumbofunga zvokuti muchachinja zita rebato renyu?
Ngatimirei zvetinzwe zvichataura Congress. Asi pari zvino sokuziva kwangu vanhu vari kufara nezita rokuti MD.
Pavamiririri vemuparamendi mune vangani uyezve ndevanani?
Kuti nditaure mazita avo ka Comrade Wande, handidi kuti ndipinze vamwe munjodzi nokuti tinoziva kuti kune vamwe vedu vanokwanisa kuzoita muchirungu yanonzi victimize.
Vaobeti Gutu vanove mutauriri weMDCT inotungamirwa naMuzvara Thokozani Kupe vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaMiguel Díaz-Canel vadongwa kuzove mutungamiri weCuba chiitiko chekutanga mukati memakore makumi matanhatu kuti bato rinotevera utongo hwecommunism riri kutonga rive nemutungamiri asiri wemhuri yekwaCastro. Bepanhau rehurumende rinoti vaDíaz-Canel avo vane makore makumi mashanu nemanomwe ekuberekwa uye vaive vasina vamwe vaiva kwikwidza pachigaro ichi vakawana temu yemakore mashanu yekutungamira. Russia nhasi yati inoda kuripwa neAmerica pamusoro pemitero yesimbi pamwe nealuminium. Russia yave nyika yechitatu ine mukurumbira musangano ra World Trade Organization kuita izvi. Bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA riri kukurudzira nyika dzekumawirira kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende, richiti zvirango izvi zvisinei kuti zvakatemerwa vanhu vangani zvinofanirwa kubviswa. Mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo hainei nekuti nyika yakatarisana nesarudzo kana kuti kwete, vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira isingaudzwe zvekuita nenyika dzekumawirira. Asi nyika dzekumawirira dzakatemera vamwe vakuru ava zvirango dzakaita seAmerica dzakatozivisa kare kuti zvirango zvichabviswa chete kana hurumende yeZimbabwe yagadzirisa zvose zvakaita kuti zvirango izvi zvivepo, kunyange hazvo nyika idzi dzatotanga kare kubvisa zvirango izvi pane vamwe vakuru muzano PF pamwe nemakambani ane chekuita nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro nemukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhiwa mavhinga pamwe nenhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nokubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nekurudziro yekuti zvirango zvibviswe iri kuitwa nebato reNCA.
Kana tichitaura tichitarisa pane zvamatongerwo enyika, especially kumapoka anoda kukwikwidza kuti anga achitsvagawo mutungamiri wavo, ndingati bato rava madhuku ndorokutanga kuzivisa mhuri yeZimbabwe nokubvuma kuti zveshuwa nyika ino ina masanctions zvinoreva kuti hapana chatinokwanisa kuita chine pundutso as long masanctions yawa aripo. Asi tikatarisa bato iri rava madhuku zvinoratidza kuti munhu ane njere, munhu anoziva kuti chinonzi sanction chii, kudai nyaya yokuti igweta. Ndo saka vachiziva kuti Zimbabwe pari zvino iri parumananzombe nenyaya yamasanctions. Asi vamwe vezvamatongerwo enyika vakaita sana MDC havabvumi, vanenge vachingoti hakuna masanctions nezvimwe zvakadero. Saka naizvozvo bato reZanu PF rinotambira mashoko ava madhuku namaoko ose, richiti dei varamba vachienderera mberi kuudza mhomho yeZimbabwe kuti ZANU PF inotadzirwa kutonga nenyaya yemasanctions.
Vamavhinga, muri mumwe wevanhu vanombotaura pamusoro penyaya dzemasanctions kana zvirango, munotiwo nemashoko eNCA?
Ini ndinoti chekutanga, zvirango zvipiko zviri kutaurwa nebato reNCA? Tingataura here isu senyika kutoungana kutaura kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri kuti vasafamba vachipota nepasi rose vachinotenga zvinhu zvemudzimba dzavo? Ndo zvirango zviripo, hazvisi zvirango zveupfumi zvenyika. Ndo chekutanga. Chepiri ndechekudai, kana mukataka iko zvino kutaura nyaya yekuti bisai zvirango zvekuti vanhu vasangofamba pose pose, idambudziko guru ramunenge maita, nekuti zvavakureva kuti hapatisina chichavasunda kuti vaite zvakanaka panguva yesarudzo yatapinda iyi. Ini ndinoona kuti dai taita kuti hurumende yeZANU PF yambodzamisa pfungwa, yaona kuti kune mhaka yeiko vatungamiri vayo vakatemerwa zvirango zvekuti vasafambe fambe vambogara pasi vagadzirisa nyika, ngatiendei kusarudzo toona kuti sarudzo idzi dzakambomira sei, dzaitwa zvakanaka here chekutanga, murunyararo here, pasina mhirizhonga, mauto haana kupindira here?
Rachero Manzi, munoti ine mashoko ava mavhinga?
Vamazinga ndofunga tagara tinongovaziva kuti munhu anongopokana nezvinoitwa kuno kumusha, asi chokwadi vanochiziva nenjere dzavo dzokuti zvinoitwa nehurumende zvinobva mukufamba. Kana ivo vachiti zvirango zviripo izvi ndezvevatungamiri veZANU PF kuti vasafamba, ndofunga munhu asingadi kutaura chokwadi. Onai iye zvino vamunangagwa vanga vari kuChina vachikurukura nomukuru wokuChina. Saka vanotaurire vamazinga kuti kuenda kwakaita vamunangagwa kuChina kunoita zvibvumirano zvazvisingafaniri kuitwa.
Vamavhinga, zvirango zvikasabviswawo, hamuoni here kuti inogonawo kuita nzira yehurumende yekuzochemawo zvakare kuti takakundikana kuita chakati nechakati nenyaya yezvirango izvozvo?
Kwaaniko, vagara vanongochema nezvisipo. zviri pachena kuti zvirango zviri kunzi zvirango izvi hazvina kugadzwa nesangano repasi rose reUnited Nations ndochokwadi hacho kureva kuti vamunangegwa nemwe vakasununguka seZANU-PF kuenda kuChina semaendero avakaita vachinohodha maskipa 15 million nemakepesi ekukambera asi vanhu vachishaiwa chokudya. Dambudziko renyika izvombo tinoriziva kuti hairisi dambudziko rezvirango, idambudziko reuori kutadza kutonga neundingoveni huri pachena hunozivikanwa nemunhu wese. Iko zvino vana mukoti vanenge vachirangwa mambasa vachikumbirawo mari dziri nani dzekuti vaone kurarama. Pedzezvo vatungamiri venyika vovadzinga mambasa. Ko ndo chiicho ndo matambudziko atinawo mukati mezvavo. Matambudziko eutongi.
Vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Manzwa zvakare kubva kune nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare neStudio 7.
Pakapera hondo yechipiri yepasi pose, America yakatangidza chirongwa cheMarshall Plan makore makumi manomwe apfuura kuri kubatsira nyika dzemuEurope kuti dzivake nyika dzavo dzakange dzaparadzwa nehondo mbiri idzi. Pakati pa1948 na1951, America yakapinza munyika dzemuEurope mari inoita mabhiriyoni gumi nematatu emadhora. Pakupemberera zuva rokusvitsa makore makumi manomwe echirongwa cheMarshall Plan, mutevedzeri wegurukota rebazi rinoona nezvekudyidzana nenyika dzekuEurope neAsia muAmerica vaWes Mitchell vanoti mune dzimwe hondo dzakaitika nyika dzakakunda dzaitorera vapakunda zvinhu zvese, asi America yakaramba iri munyika dzayakanga yakunda ichidzibatsira kuti dzivake misha nemaguta avo uye kumutsidzira zvemabhizimisi nokuvakazve mafakitari. VaMitchell vanoti naizvozvo chirongwa cheMarshall Plan icho chakapiwa zita revaimbove gurukota rezvokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaGeorge Marshall chakave chirongwa chakabudirira zvikuru. VaMitchell vanoti kubva muna 1945 America yakange ichivaka ushamwari hutsva uye ichibatsira kuunza budiriro munyika idzi, izvo zvavari kungoita nanhasi wese. Kupemberera zuva iri kunoyeuchidza nyika dzese kuti kubatana nekuzvipira kune basa uye zviri kwatiri kuona kuti rugare nokubudirira zvino chengetedzwa zvakakwana kuitira vachauya shure kwedu. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAfriForum riri kuSouth Africa rinoti dare reNorth Gauteng High Court richanzwa nemusi wa10 Chivabvu chikumbiro chavo chekuti mudzimai vevaimbo vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemutemo wediplomatic immunity panyaya vari kupomerwa ikuru vachizvarwa chemuSouth Africa muzvare Gabriela Angels muna Nyamavhuvhu gore rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mukodzero dzevanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch vadewa mavhinga.
Kazhinji kuitira kuti idzana kwakanaka pakati nenyika nenyika, vatungamiri veimwe nyika vanogona kupa non-diplomatic immunity kana kuchengeredzwa kwevanenge vachishanya vanoremekedzwa veimwewo nyika vanyari kani, kuti pasawana mutemo unogona kuvabata kana kuti vasasungwa zvachose. Vangave vaita njodzi pamugwagwa, vangave vaita mhosva chaiyo inosanganisa chero kuti kurova munhu, vanenge vachinzi hapana chavanogona kuitwa nekuti munyari kani anoremekedzwa akachengetedzwa pamutemo anenge apuwa diplomatic immunity. Zvino diplomatic immunity inoenderana nekuti munhu anenge aine chigaro chipi kunyika iri kushanya.
Kana vasisiri pachigaro chavakanga vari pavakapiwa diplomatic immunity iyi, inobva yaperawo here ipapo kana kuti inoramba ichienderera mberi?
Inogona kupera, asi izvi zvava kubva nemaverengerwo anenge achiitwa mutemo.
Ivo vanenge vaparirwa dzimhosva nevanhu vanenge vaine rudziviriro rwakadai urwu vanozomira papi?
Paya panenge paine diplomatic immunity, zvinenge zvichireva kuti nyika inenge yapa diplomatic immunity ndiyo inenge ichifanira kuti itore mhosva dzese iripe zvinenge zvagatiti, kana kuti munhu apuwa diplomatic immunity atika matomatisi emunhu munyika yaari tanya. Noda kuti nyika iyoyo yakamupa diplomatic immunity inofanira kuripa, inofanira kuripa vanhu mai vanenge vaine musika.
Tinotenda anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
soku isika tisenda baku vi.